kutsamwa kwaJona, kutsamwa kwaJona. Muchirongwa chakapfuura ndakataura pamusoro pehunhu hwaJona, wandakatini hunhu hwanga hwakasiyana nehunhu hwandingava nahwo ini. Inini ndinototsamwa kazhinji kacho ndikaenda kunoparidza pakashaya anotendeuka, ndikadzidzisa pakashaya anoshanduka. Zvinotonditsamwisa, zvinotondirwadza, zvinotondidzosera shure. Ndinotonzwa kuderedzwa, ndinotonzwa kunge ndatambisa nguva yangu, ndinotonzwa kunge handina kuita zvandanga ndichifanira kuita. Asi pano une munhu waMwari, une muprofita waMwari anoenda kunoparidza, guta rose here rotendeuka, asi iye zvomutsamwisa. Ini handisati ndamboona zvakadai, kuti vanhu vanyatsonzwa shoko vabvuma kurigamuchira, asi iye zvomukanganisa ototsamwa pamusoro pazvo. Chokwadi, handisati ndambosangana nezvakadai muupenyu hwangu. Ndinototarisira kuti kana munhu achinge anzwa shoko raMwari, kana munhu achinge anzwa kuparidza, kana munhu achinge atendeuka, ndirini mudziyo washandiswa naMwari kuti uunze kutendeuka kwemunhu, kuti uunze upenyu kumunhu akarasika. Chokwadini, zvingatofanira kundifadza, zvingatofanira kuita kuti ndinzwe kuda kuita mabiko ekudaidza shamwari dzangu dzese nevanhu vandinotamba navo vese, kuti huyai tipemberere nokuti ndaparidza vanhu vakatendeuka. Zvakafanana nezvandinombonzwa mamwe makore apo chikwata chenhabvu chandinotsigira. Handichachitauri zvangu pano pamhepo nekuti havana kundipa mari yekuti nditaure zita ravo, asi chikwata chenhabvu chandinotsigira kana chichinge chabudirira chatora mikombe yose, ndinonzwa kufara. Ndinenge ndakuda zviya zvekutora nyama ndichigocha nevamwe, ndichinwira nwira tichifara, nyama isiwo chewa, nokutika panenge paita chinhu chinondifadza. Ndozvandinonzwawo kana semudzidzisi weshoko, kana kuti semuparidzi, ndikaenda ndikanoparidza vanhu vakatendeuka, vanhu vakagamuchira shoko randinenge ndaenda naro. Ndinonzwa kufara, ndinonzwa manyukunyuku, ndinobva ndanzwa kuti mandiona here. Ndinonzwa kuita fanika mupostori Petro pazuva rePentecost vachisumuka zvuru nezvuru zvichitendeuka. Ndinobva ndanzwa kuti ndini here, ndionei muranda waMwari, ndakuita basa rangu zvino randakadanirwa naMwari. Asi pano tinowana imwe mhando yomuranda waMwari inonzi muprofita Jona. Muprofita Jona vakaoma, handimbode kunyebera. Ndosaka muimba akazoimba akati, Jona iwe Jona, Jona iwe Jona, Jona iwe Jona, ita basa raMwari. Anga akaoma Jona uyu, aparidza Ninivha yose anzi yatendeuka. Kusvika here pekuti mambo akati chero mombe ngadzirege kufura, chero nguruve ngadzirege kudya manhanga, chero vana vadiki ngavaregere kudya. Munhu wese anonzi munhu zvake muNinivha ngaazvinyime zvekudya, tichichema kuna Mwari, tichitsvaga nyasha dzaMwari sekuti takanga takatadzira Mwari. Asi tazonzwa kuti Mwari anotida, tazonzwa shoko rokuti guta reNinivha riri kuda kuparadzwa mazuva 40 asara chete. Saka ngatitendeuke titsvage chiso chaMwari, guta rose rotendeuka. Guta rose ratendeuka, unotarisira kuti muprofita Jona achanyatsobata muchiuno kuti munotiwo kudii Mwari, chikomborera henyu muranda wenyu, ndapedza basa ini. Hanzi basa ndasiya ndapedza, asi Jona haana kudaro. Jona akatotsamwa akati, zvaitika seiko izvo, vatendeukirei vanhu ava? Jona aida kuti vanhu vaparadzwe nekuti akanga akavenga vanhu vemuguta reNinivha. Kana uchirangarira zvandakataura tiri muzvirongwa zvikuru sei zvokutangisisa zvemavambo ataitarisa mavambo ebhuku ramuprofita Jona, Jona haana kufarira kutendeuka kwevanhu vekuNinivha. Akaenda kunoparidza nekuda kwekuti Mwari vanga vamutadaro. Akatembinga azama kuenda kuTashisha achitiza, asi karangarira kuti Mwari vakatumira hove huru, ndobva adzoswa kubasa, ndobva adzoswa mumuforo, ndobva adzoswa kugwara ramwari kuti anoita zvaidikanwa namwari. Aita zvaidikanwa namwari zvabudirira. Iye anogumbuka, anobva atsamwa, haasi kufara nazvo. Zviri kutomusvota, zviri kutomudya mwoyo, zviri kutomudzikisira, zviri kutomudzosera pasi. Kunze kwekuti anzwe manyokonyoko, chokwadi dai ndiri inini zvangu ndakaenda kune Ninevha, ndikatumwa inini zvangu namwari kubhuruwayo, ndonoparidza, guta rose rotendeuka. Munondiona ndinototumira kana kumapepa nhau nyaya yacho ndichivataurira. Pamusoro panenge pakanzi Chidimuro waparidza bhuruwayo, bhuruwayo yose yaziva Jesu. Ndozvinenge zvakaitwa ipapo. Nekuti ndinenge ndichifara nekuti Mwari vandishandisa, ndinenge ndichifara nekuti Mwari vaita kuda kwavo. Asi Jona haana kudaro. Ameno maitira ake. Ndati inini kana uchiri kurangarira zvandakataura muchirongwa chakapfuura, ndakati ndoo vaya vataidaidza kana kuti vatinodaidza mazuva ano kuti karekita, yanga iri karekita, yanga iri mhando imwewo yakasiyana yemumwe munhu inova muprofita Jona. Ndinopfuurira mberi muteereri nechitsauko chechina chebhuku ramuprofita Jona. Muchidzidzo chakapfuura ndainge ndichitaura pamusoro pekutsamwa kwamuprofita Jona. Chainge chatsamwisa Jona ndechekuti Jona ainge aparidzira guta reNinevha, zvino guta rose ndokusvika pakutendeuka. Chinhu ichi hachina kumufadza. Chikonzero chacho chainge chiri chekuti Jona ainge achivenga vanhu vemuguta umu. Zvino chainge achida chete ndechekuti vanhu ava vaparadzwe. Haana kunge amboda kuti vanhu ava vaponeswe zvachose. Zvino iye paanga achiparidza, ainge achingoparidza chete semunhu anenge atumwa naMwari. Zvino kuzoona vanhu vachitenda uye vachiuya zvino kuna Mwari, chokwadi chinhu ichi chakabva chamuipira chaizvo. Zvino Jona anobva atsamwa chaizvo. Ndakaonesana newe muchidzidzo chakapfuura kuti Jona ainge atsamwa chaizvo. Zvino apa ainge ave kutaura zvino kuna Mwari kuti ndicho chikonzero ainge achida kuramba kuenda kuNinevha kwacho. Kuna iye Jona wacho chaiita kunge chikonzero chine musoro chaicho, asi chokwadi chaicho ndechekuti chainge chiri chinhu chisina musoro chaicho. Ndinofunga hangu kuti zvichida paakanga achitaura pacho, Mwari vainge vachitomuseka havo mwoyo mavo kuti ndizvo zviiko zvaanenge achitaura Jona uyu. Ini ndinoona hangu kuti apa anga achitaura zvisina kana namaturo azvo. Zvino atsamwa kudaro hake, Mwari havana havo kuda kumutsamwirawo ipapo. Ndinoda kuti tigoongorora kuti ko chiiko zvino chaiitwa naMwari. Mwari vanoshanda naye chirudzii iye achiita maitiro akadai? Muteereri, usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti kutsamwa kwaJona, kutsamwa kwaJona. Asi chikamu chandiroda kutaura nezvacho iko zvino, ndiroda kuti titarise isu kuti Mwari vanoshanda naJona munyasha dzavo. Mwari vanoshanda naJona munyasha dzavo. Ndinoda kuti ucherechedze chaizvo kuti Mwari ndiMwari wenyasha zvakadii. Pandima yechina muchitsauko chechina mubhuku ramuprofita Jona. Bhuku ramuprofita Jona, chitsauko 4, pandima 4. Shoko ropenyu rinoti, Jehovha akati, zvakanaka here zvawatsamwa? Uye ndinoona hangu kuti wanga uri mubvunzo waibvunzwa wakanaka chaizvo, waida mhinduro kubva kuna Jona. Ndinotenda kuti mhinduro yainge ichidiwa naMwari yainge iri nyore chaiyo. Mhinduro yavaingoda chete ndiyo yekuti hongu kana kuti kwete. Zvino kana achinge apindura hake, Mwari vaisimudzira vachibva ipapo. Muprofita Jona aizviziva hake mumwoyo chaimo kuti izvi zvaainge aita chaive chii chaicho. Unoteere kana munhu achitadza haangazvizivi. Munhu kana achitadza zviya, anenge achitoziva hake kuti ichi chandinoita hachidiwi naMwari. Asi dzimwe nguva munhu anenge achingoti ndinobuda hangu munyaya yacho. Munhu dzimwe nguva anogona kungozvipa zvikonzero zvekuti kana munhu achizoti chokuti nechokuti ini ndichati chokuti. Asi chaunofanira kuziva ndechekuti aive munhu saka angagone kuvanda Mwari. Munhu anoda kuedza kuvanda Mwari anongofanana nemunhu anenge achivanda seri kwechigunwe. Zvino hapana chaunenge wamboita. Iwe wavanda wacho ndiwe unotonyanya kuonekwa kupfuura kwawakawandira kwacho. Mumwe munyori mukuru ane zita rokuti Dr. Douglas G. Young anonyora achidudzira ndima iyi achiti Mwari vakati kuna Jona, ndinoita chinhu chakanaka chaizvo apo ndichikutsamwisa iwe. Zvainge zvaitwa naMwari zvainge zvichiita sechimwe chinhu chakaipa chaicho, asi chokwadi chaicho ndechekuti Mwari vainge vasina kana kumbokanganisa. Chete dzimwe nguva zvinenge zvichidiwa nemunhu handizvo zvinenge zvichidiwa naMwari. Munhu munhu chete, Mwari ndiMwari chete. Uye Mwari havashandure urongwa hwavo nokuda kwekuti munhu anenge atsamwa nazvo. Vanongopfuurira chete mberi nourongwa hwavo nokuti ndiMwari. Zvino Mwari vanobvunza Jona kuti ichokwadi here nai mwana wangu kuti ndicho chinhu chingakutsamwisa ichochi kuti ndazviitirei kuti ndiponese vanhu ava. Zvichida pamwe Mwari vaitodawo kumubvunza kuti naiwe Jona, ina handina here kukuponesa mudumbu mehove? Zvino pane mumwe here akambotsamwa nazvo? Muprofita Jona ainge atodumbirwa chaizvo nezvainge zvaitwa naMwari. Ufunge ane nhamo chaizvo munhu mumwe nomumwe anotsamwiswa nokuita kwaMwari. Pandima yechishanu mubhuku ramuprofita Jona chitsauko chechina, bhuku ramuprofita Jona chitsauko chechina pandima 5, shoko roupenyu rinoti: ipapo Jona akabuda muguta akandogara kurutivi rwemabvazuva rweguta, akazvivakirako musasa ndokugara mumumvuri achiti ndigoona zvichaitirwa guta. Divi racho rakaendwa namuprofita Jona kwainge kuri nechekumakomo. Muprofita Jona ainge aenda panzvimbo yekuti aigona kunge achiona guta reNinivha, asi iye asiri muguta macho. Zvino ainge achida zvino kuti aone kuti chiiko chaizoitirwa guta racho. Muprofita Jona ainge asinganyatsovimbi nevanhu veNinivha. Zvino aingoti zvichida vaizotadzazve. Kana vachinge vatadzazve, iye ogoona zvichaitwa naMwari. Muprofita Jona aiziva chete kuti kana vachinge vangotadza chete, chokwadi Mwari vaitoparadza chete. Ichi ndicho chinhu chaidiwa kuonekwa namuprofita Jona. Jona ainge avavarira chete guta iri. Zvino ndiye munhu kana rudzi rwemunhu watinodzidza nezvake mubhuku ramuprofita Jona. Ndichiri mumavambo chaimo ndakambotaura kuti mubhuku ramuprofita Jona haungove nenyaya yehove chete, asi kuti tinodzidzazve nezvainge Jona wacho ari semunhu. Uye pane chidzidzo chako iwe nechangu muupenyu hwedu. Zvino ndinoda kuti uite chinhu chakanaka chaizvo mumwoyo mako. Ndinoda kuti ungozvinzvera ucherechedze chaizvo kuti hauna here mweya sowakanga uri muna Jona. Zvichida ndizvo zvauri newewo. Zvino ndinoda hangu kuti ugotendeuka nguva ichipo. Kutendeuka ndicho chete chinhu chikuru chinodiwa naMwari muupenyu hwemunhu. Muprofita Jona ainge azvivakira musasa achigarapo, achingotarira hake ari pamvuri, achida chete kuona kuzoparadzwa kweNinivha. Muprofita Jona anga asina kutenda kwokuti vanhu vemuguta umu vaizogara nokutendeuka kwazvo. Izvi zvainge zvisimo mupfungwa dzake. Chaaingotenda chete ndechekuti nerimwe ramazuva vanhu ava vaizorasa kutenda kwavo chete. Zvino kana vachinge vadaro voparadzwa iye achiona hake, mwoyo wake ugofara chaizvo. Zvino Mwari vachienda kumurume iyeyu, ndiye wavanoda kubatsira zvino semunhu. Tichava nemhinduro zvino kumubvunzo unowanzobvunzwa navanhu. Mubvunzo wacho ndiwo unotiwo: munhu anofanira here kutanga ada vanhu asati ava pashoko raMwari? Munhu anofanira here kutanga ada vanhu asati avapa shoko raMwari? Muprofita Jona ainge asina kumbenge ada vanhu ava. Ndinoda kuti tibva taenda pandima 6 muchitsauko chechina mubhuku ramuprofita Jona. Bhuku ramuprofita Jona chitsauko 4 pandima 6, shoko roupenyu rinoti: Jehovha Mwari ndokurayira muti womuchindwe, akaomeresa kumusoro kwaJona kuti uve mumvuri pamusoro wake, shungu dzake dzinyaradzwe. Zvino Jona akafarira kwazvo muti womuchindwe. Muti uyu womuchindwe Mwari vakaugadzira nenzira imwe chete iya yavainge vangoita hove iya yokumedza Jona. Zvino kana munhu asingade hake kutenda hove, ungatenda hake zvemuti uyu. Ini ndinotenda muti uyu, uye ndinotenda kunyange zvehove. Ndinotenda zvose kuti zvakaitika. Ndizvo chaizvo zvainge zvaitwa naMwari, nokuti ndiko kutaura kweshoko raMwari. Chinhu ichi Mwari vainge vachiita chete, vachida kuti vagodzora Jona uyu mukutsamwa kwake kwaainge anako. Zvino shoko rinotitaurira pachena kuti muprofita Jona akafadzwa chaizvo nomuti uyu. Zvino Jona ainge achienda kumvura mazuva ose achindotora mvura achidiridzira muti uyu. Chokwadi muprofita Jona akabva ada muti uyu chaizvo. Muti wacho ndokukurawo wakasvibira chaizvo munyika yainge yakaoma. Muprofita Jona zvino ainge achigara pamumvuri unotonhorera chaizvo. Ndinotenda kuti kana uri munhu anonzwisisa upenyu hwemunhu, unogona chaizvo kunzwisisa upenyu hwamuprofita Jona. Ndinoona hangu kuti munhu anonyanyobatwa chaizvo nezvimwe zvinhu zvenyika ino kupfuura munhu. Zvino ndizvo zvainge zvaitika pano kuna muprofita Jona. Izvi zvinoitika chaizvo kana munhu achinge ari ega zviya achikurukurirwa. Anenge achida chimwe chinhu chinomuvaraidza nguva dzose. Jona ainge atowana zvino chimwe chinhu chaimuvaraidza muupenyu hwake. Ndinotenda kuti aiti kana achitarira kumuti uyu, shungu dzake dzaibva dzichimboderera hadzo. Jona ainge asina shamwari, ainge asina hama. Vanhu vacho vemuNinivha ndivo vaainge avenga vacho, uye kwakanga kusino nomunhu mumwe chete muguta macho waainzwa kuda kushanyira. Aingoda hake kugara ega ikoko kunze kweguta. Zvino chinondinetsa ndechekuti aigoziva sei kana vanhu ava vachinge vatadzazve. Ndinotenda kuti aizongoona vachiparadzwa chete, uye ndinotenda kuti Mwari vaizomuudzawo kuti vanhu vainge vatadzira Mwari. Ndinoda kuenda pandima 7 muchitsauko chechina mubhuku ramuprofita Jona. Bhuku ramuprofita Jona chitsauko 4 pandima 7. Shoko roupenyu rinoti, asi nezuva rakatevera Mwari vakarayira gonye mangwanani rikamunya muchindwe ukasvava. Ndinoda kuti ndikutaurire kuti kunyange negonye rino chaingove chishamiso kana kuti chaingove chishamiso chakaita sehovewo. Zvino gonye iri rakamunya muchindwe uya. Muchindwe ndokusvava zvawo, nokuti wainge wakakuvadzwa. Muchindwe handi wegonye, ndosaka uchiparadzwa saizvozvo. Pandima 8 muchitsauko chechina mubhuku ramuprofita Jona. Bhuku ramuprofita Jona chitsauko 4 pandima 8. Shoko ropenyu rinoti, zvino zuva rakati richibuda, Mwari vakarayira mhepo inopisa inobva mabvazuva. Zuva rakabaya musoro waJona, akaziya akakumbira kuti afe zvake, akati, zviri nani kwandiri kuti ndife pakuti ndirarame. Zvino hechinozve chimwe chinhu chinoitwa naMwari. Mwari vakatuma gonye kuti roomese mumvuri waJona. Mushure mezvo ndokutuma mhepo inopisa. Zuva ndokubaya chaizvo musoro waJona. Zvino Jona tinomuona zvino achidemba rufu, anongoti dai afa hake. Ndipo paya munhu zvino paanenge achiti vakafa vakazorora chokwadi, munhu anenge aomerwa chaizvo noupenyu hwake. Ndinotenda hangu kuti kunyange Jona adaro hake, asi mumwoyo chaimo ainge achitoti chiiko chainge chaitwa naMwari uye kuti vainge vazviitirei. Ndinotenda kuti kwainge kuri kutaura kwemunhu anenge achirwadziwa chete, asi kurarama achida hake. Pandima 9 muchitsauko chechina mubhuku ramuprofita Jona. Bhuku ramuprofita Jona chitsauko 4 pandima 9. Shoko roupenyu rinoti, Mwari vakati kuna Jona, zvakanaka here zvawatsamwira muchindwe? Akati, zvakanaka kuti nditsamwe kusvikira parufu pamene. Jona ainge achitorwa nekuti chinhu chainge chaitwa naMwari chainge chaimurwadza chaizvo. Ainge achishuva chaizvo kuti muti urambe uchikura agoramba achiuona hake. Asi zvino Mwari vainge vamuparadzanisa nawo, uye ndokutsamwa zvokusvika parufu chaizvo. Zvino Mwari vanomubvunza kuti zvainge zvakanaka here kuti agotsamwira muti wacho. Iye Jona anotaura kuti ainge achizotsamwa kunyange kusvika parufu chaipo. Ndinoda kuti ndiende pandima 10 muchitsauko chechina chebhuku ramuprofita Jona. Bhuku ramuprofita Jona chitsauko 4 pandima 10, shoko ropenyo rinoti Jehovha wakati iwo akanga une tsitsi nomuti womuchindwe wausina kutamburira kana kumeresa. Iwo wakamera nousiku umwe ukapararazve nousiku umwe. Pano Mwari vanotaura kuti Jona muchindwe hachisi chinhu. Mudikani ndodawo kutaura kuti zvinhu zvose zvaunazvo muupenyu hwako hazvina maturo kupfuura mweya womunhu. Mwari havadi kuti utange wada munhu iwewe usati waenda kundomupa shoko. Kuda munhu chijana chaMwari ichocho. Munhu akatodiwa kare naMwari ufungi. Iwe chako chete kuenda uchinomupa shoko raMwari. Ndizvo zvainge zvichitaurwa naMwari pano. Mwari vaitoti Jona, ini ndinoda vanhu ava veNinivha. Ufunge chimwe chinhu chinoshamisa chinobudiswa naMwari pano ndechekuti Jona ainge achirwadziwa nomuti chaiwo waainge asina kumbosima iye, waasina kumbotamburira, achitadza kurwadziwa nevanhu vainge ambotamburira. Zvinoshamisa, handiti? Chirega ndichipedzisa chidzidzo chanhasi uye nebhuku ramuprofita Jona nendima 11 inopedzisa chitsauko chechina. Bhuku ramuprofita Jona chitsauko 4 pandima 11. Shoko roupenyu rinoti, ko zvino ini handizaifanira kuva netsitsi neNinivha riya guta guru muna vanhu vanopfuura zviuru zvine zana namakumi maviri vasingazivi kuti ruoko rwavo rworudyi kana ruoko rwavo rworuboshwe nderupi uye zvipfuwo zvizhinji here? Mwari vanopa Jona mhinduro yakanaka chaizvo pano. Nyaya huru ndeyekuti vanga vachingomutaurira chete kuti zvaunoda muti uyu haungadewo here vanhu ava. Chekupedzisira ndechekuti ndinoda kuti ucherechedze chaizvo kuti zvanzi vanhu ava vanga vasingazivi ruoko rwavo rwekuruboshwe kana rwekurudyi chairwo. Kureva kuti vanhu ava vainge vangofanana nevana vaduku chaivo nokuda kwechivi. Mudikani, ndinotenda nepano patasvitswa naMwari ndipo panoguma bhuku ramuprofita Jona. Muchidzidzo chinotevera ndichange ndichipinda mubhuku kana kuti mutsamba yaJohane yekutanga. Ndinoda kupedza ndichiti, hama, iva nehanya nemweya yavanhu. Rega kufarira kuparara kwavamwe vanhu. Ngadzive shungu dzako kuona mweya yavanhu ichiponeswa. Mwari vakukomborere.